vachibi avo vakasungwa nezuro nebazi rezimbabwe anti-corruption commission kana kuti zac rikavaendesa kumapurisa ekubhikita vanzi nemutongi wadare vatakawira mugabe vasudzuka kudare musi wa17 mwedzi uno vanzi vasiye gwarawo rekufambisa pamwe nekuzvipira kumapurisa musi wechishanu wega wega zac inoti vachibi vakatyora chikamu 91 chemutemo wefinance management act chapter 22.19 apo vakatenga zvikakarara zvemotokari dzerudzi dzemhando yetoyota gd6 nemari inosvika zviuru mazana maviri nemakumi maviri nemapfumbamwe zvemari yekuamerica US$222,900 vasina kupiwa mvumo nehurumende hatina kukwanisa kubata gweta ravachibi vaphilip shumba vemutendi mudc and shumba legal practitioners kuti vatipe divi ravo asi mutauriri wesangano revagari rebhikita residence and ratepayers association kana kuti bhira vamark mutengani vati vafara zvikuru nekusungwa kwemukuru wekanzuru achikomerwa mhosva yehori
saka isu sedzira tinogamuchira zvakanyanya nedanho riripo zvinogona kunzi tinotenda danho raitwa nezac iroro kutaurakacho iroro uye tauvimba kuti haisi catch and release nokuti nyaya inoumbwa hwakakwana huripo kuti motikari dzakatengwa nemari dzevagari zviri criminal tingati zviri pamutemo wokuti mava vashandisa mari yatinoti mapublic fund
zeki yakaferefeta nyaya iyi mushure mekuchema-chema kwevagari vakatengwa motokari idzi dzikanyoreswa mumazita evakuru vakuru vekanzuru iyi kwete zvinotarisirwa pamutemo sekuti dzive mudziyo wekanzuru ndakamirira studio 7 mumasvingo ndini godfrey mutimba